Mutauriri webato iriva Obed Gutu, avo vanonzi nebepa na ure Daily News, ndivo vakataura mashoko kuti Muzvare Coupe, ndivo vakadomwa kusanobata chikaro chavatsvangirai, varamba kuti vakataura mashoko aya, vaGutu vati vatevedzeri vavatsvangirai vatatu vanoti Muzvare Coupe, vaNelson Chamisa nava Elias Mudzori, vari mabasa avanoita. VaGutu vati ivo vanotaurira bato uye vaLuke Tamborinyoka ndivo mutauri wavatsvangirai pautano wavatsvangirai vaGutu vati vatsvangirai vava kunzwa zviri nani. Hatina kukwanisa kutaura navatamborinyoka kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vakabatikana mukupera kwesvondo. Vatamborinyoka vakaburitsa mashoko ekuti vatsvangirai havasi kudoma anosanobata chinzvimbo chavo uye vaida kuti vatevedzeri vavo vatatu vagare pazvigaro zvavo vachiita basa ravakavapa. Muzvare Coupe vanoona nezvemadzimai nemafambisirwo emusangano, vaMudzuri vanoona nezvekuronga musangano nesarudzo, kwozoti vaChamisa vanoona nezvegwara rebato nekudyidzana nevekunze. Zvichakadai, sangano rinoongorora zvesarudzo reElection Resource Center nhasi raparura gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission ichine zvakawanda zvainofanira kuita kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Mukuru weERC vatawanda Chimini vati kunyange hazvo ZEC yave kugadzira gwaro revavhoti idzva sezvinodiwa nebumbiro remutemo, pachine zvakawanda zvinodiwa kuitwa kuchenura sarudzo.
Tirikuonawo zvakare kuti nyaya dzedzidziso panyaya yevoter registration haina kukwana. Zvinova zvinhu zviri kuita kuti vanhu vasanzwisisa kuti chii chiri kuitika, ndo chechipiri. Tirikuonawo zvakare kuti muenvironment munharaunda muri kuitwa nyaya dzevoter registration imomo hazvisati zvagadzirisika kuti vanhu vabude vasina kutya vachiparticipata maprocesses iwawo.
Vati zvimwe zvinodiwa kuitwa neze kupa mukana kumasangano akazvimirira kuti adzise vanhu pamusoro pesarudzo, pamwe nekuti makambani enhau yehurumende ape mukana yakafanana kune mapato ese ari kukwikwidza munyika. VaChimini vati vacharamba vachiburitsa magwaro akaita seravaburitsa nhasi nechinangwa chekuti Zeki gadzirise zvese zvinodiwa sarudzo dzisati dzasvika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin.